Zvihuru nezvihuru zvevatsigiri vezanupf zvaungana panzvimbo iri pedyo nemukoba teachers college mugweru apo vamunangagwa vaita musangano nevechidiki vebato rezanupf vamunangagwa vakurudzira vechidiki kuti vavhotere bato rezanupf nekuti ndiro rakasunungura nyika kubva kuutongi hweudzvinyiriri vachitiwo kuvhotera bato iri kwevechidiki inzira yekuchengetedza nhaka yavo vamunangagwa vatsindira mashoko avari kugara vachitaura ekuti vanoda kuti sarudzo dzive dzakachena uye dziitwe murunyararo vachiti vatsigiri vezanupf havana chikonzero chekuti vaite mhirizhonga nevemapato anopikisa nekuda kwekuti vakawanda kupfuura vatsigiri vemapato anopikisa ava
takagara pasi nevamwe vanhu no we want free fair transparent Why would you want to be violent against an American family? Ignore them. I ignore them myself. Why should you not ignore them yourself? Alako.
Vamunangagwa vati vanonzwisisa zvichemo zvevechidiki zvekushaya mabasa nezvimwe vakati kubva pavakapinda pachigaro chekuve mutungamiri wenyika hurumende yavo iri kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekusimudzira upfumi hwenyika nekumutsurudza maindastiri vamunangagwa vati ishuviro yavo yekuti vechidiki vakwanise kuita zvemabhizimisi kusanganisira ezvicherwa vakati nyika yechina yakapa hurumende mari inosvika mamiriyoni zana yekubatsira vanoita zvezvicherwa vati vanoda kuti Zimbabwe ive inoverengwa panyika dzinenge dzichinzi muchirungu mamiddle income countries mukati memakore gumi nemasere
kuti tibuse maindastri vana vawane mabasa vana zisco skill zvinofanira kumuka muno mugweru 6 months ago kuti wakausco vamurikuona zviri kumuka padiki yepadiki muga wayo indastri yanga yafa yose tiri kukwezva investment kubva kunze kumutsa industry mbruwe railway yedu yanga yafa tiri kukwezva investment into railway iko zvino yaatitanga even the volume of cargo is increasing by the day tiri kuita izvozvo
vamwe vechidiki vauya kumusangano uyu vauza studio 7 kuti vari kurarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo asi vati vanoda kuwaniswa mukana wekuti vaite zvezvicherwa vasingashungurudzwi nemapurisa mumwe wevanhu ava ndemumwe angozvidoma nezita rekuti Stewart uyo anogara kuchirugwi
chikumbiro changu chachiri chekuti dai hurumendewo yakwanisa kuziva kuti kushurugwi kune vana vanorarama nechikorokoza kunzi chirugwi hunge chikorokoza igold saka ndaachikumbirawo sefalcon gold mine yakamira kumaina mukamba down matruku atiri kudzingirigo saka ndaachikumbira kuti hurumende dai yaonawo kuti mayouth ari kuraramira mukamba down ndo matiri kudi matiri kushanda moitira kuti mhuri dzedu dzirarame timbomira kudzingirigwa nesapoti yakambouya mazuva apera vambomirawo timaine
munyori weboka revechidiki vapupurai togarepi vanove mumwe wevatungamiri veboka revechidiki vataura pamusangano uyu vakurudzirawo veruzhinji kuti vasavhotere mutungamiri wechimwe chikwata chemdct vanelson chamisa vachivati vanonyepa kurukota rezvemitambo vakazembeka zembe avo vataurawo pamusangano uyu vakurudzira vamunangagwa kuti vasunge vanhu vavasina kudoma nemazita vavati vakaba vakatiza munyika vakazodzoka vaimbove gurukota rezvekutongwa kwematunhu vasevhia kasukuere vakadzoka munyika munguva pfupi yapfuura mushure mekunge vambotiza munyika apo pakapindira vechiuto mune zvematongerwo enyika ndakamirira studio 7 mugweru ndini taurai shava